Ini ndakabatwa batwa chose ndanzwa nyaya iyi pa Studio 7 kuti tinogara tichiteerera news pa Studio 7. Saka chakanyanyo ndibata bata ndechekuti mukadzi uyu ari kuchengetwa na baba wake vanoshanda vachibhadharwa $80 pamwedzi zvinova zvisingavakwanire uyezve iye hakwanise kuzvigezesa kana kuita sei. Saka munin'ina wake ane 12 years yaanopota achimugezesa plus munin'ina wake zvakumustressawo kuchikoro achanyatsoita zvakanaka because kana ari kuchikoro anenge achifunga kuti mukoma wake ari sei because ezvinezvi ari disabled mukoma wacho hakwanisi kuita anything. Achitaurawo futi achiti hanzi ndinonzwa vanhu vachitaura panze but kuti ndiite conversation navo handikwanise. Saka zvakadibata zvokuti dhu uyezve achiti zvondingoriwo dambudziko randinaro nderekuti handikwanise kuenda kuchipatara. Kuchipatara kwacho kunotoda mari yokuti tihaye motikari inoita $10 kuti vaende kwavanotora mapirizi uye chikafu chachonowo chishoma nokuda kwokuti baba wavo vanotambira mari ishoma. Saka zvinova zvakandibata-bata zvokuti ndakadonhedza misodzi patakanzwa nyaya iyi. Aya, zvakandiremera zvikuru.
Koimi vaDomingo, mombopindirawo kuti chii chakanyanya kukubatsai panyaya iyi uyezve makazofunga kuita sei nezvazvo?
Munoona vahanzvadzi, ndinoda kutanga nekutenda nenews dzenyu dzamunotipa zuva nezuva. Zuva nezuva ndine nguva yandinoenda panews chinzwa zviri kuitika nokuti nyika yangu ndoida, Zimbabwe ndoida. Saka ndichida kunzwa zviri kuitika kuti ndinge ndiri mwarimo. Saka pane nyaya dzakawanda dzinoitika dzekumusha dzinoshungurudza asi dzimwe dzenguva unoshaya kuti wozviwana sei. Seiyo iyi ndakazotaura nadzimai vakati po madii kutsvaga Tete Marvelous vakukwanise kuti muone kuti tingabatsire sei inini nadzimai vangu. Saka tichiteerera news idzi sezvataurwa nadzimai kuti dzakavabata, neniwo dzakandibata ndichiona nadzimai vangu achiburitsa musodzi zvakandirwadza. Musi woyo hapana chatakakwanisa kutaura nao, ndakaziva kuti tese pauviri hwedu tichiri pakurwadziwa nekunzwa zvakaitika zvatsanangurwa nadzimai vangu zvokuti murandakadzi uyu aiva ari munhu wokuti aimbouona achizviitira zvese zvaanoita. Chimwe chakandirwadza ndechekuti munharaunda yaanogara akuitwa neglect nevanhu nenyaya yekushaya. Chimwe zvinondirwadza ndezvokuti ezvinezvi tinoona tine hama dzedu dziri all over the world, ukaona vari mumasocial network vachishaina asi havana rimwe zuva rokuti vanofungawo kuti ndakabvisa kana $10. Hatiti vanhu vari diaspora takawanda zvakadi, tomboti vari muno muamerica takaisa ma $10 $10 $10. Hatibatsire here vari kumusha vakuti musi watichadzokera kumusha vanosikotitambira. Ezvinezvi takuita kunge tane ruvengo pakati pedu naivo, handiti nokuti hatina basa navo. Asi pane vanhu vakaita sasisa vava vari kuepweta vasina kana chekubata, vasina kana pekutangira. Ezvinezvi ndakanzwa kuti vane hembe nhatu dzisina sipo yekuwacha. Dai vanga paine munhu ari kuvapo cheuviri chekuti vakwanise kutengawo sipo. Inezvi havana magumbezi, vanonzi vane gumbezi rimwe chete ravainaro. Zvakatipa kurwadziwa pamwoyo. Ndoda kutenda mukoma Njema nezvamakaita izvozvo, zvekuti ndo dzinonzi news idzi, kwete dzokuda kunyombana kana kutaura zvinhu zvisipo. Idzi ndo dzinonzi news nekuti pane ane nzeve nemwoyo anobatsirika.
Chivharisa nemi vaDomingo, zvii zvamungakurudzirawo vamwewo vangange vakateererawo nyaya iyi yasisi ana kuti vaite nyanya vari imo muno mudiaspora?
Ini kuchechu kwandinopinda ndada kutora iyoyi nyaya iyoyi ndigoiita yekuti tigotaura nezvayo, kutaura kuti vanhu vakafanana nemaorganization emachechizi nezvimwe zvakadaro daro izvi dai takwanisa kuve tinobatsira vanhu hama dzedu dziri kumusha. Kune nyaya dzakawanda and uyezve tananchikumbira dai paStudio 7 paitwa programu iyo yekutika inobatana nenyaya dzakadaiwo. Pamwe pfungwa dzedu vanhuka dzinovhurika nekunzwa tsitsi nekunzwa zvakawanda zviri kuitika munyika medu, asi zvakange zvichiwanikwa zvichiramba zvichipinda zvinosvikawo munhu ane pake pachamurwadza pamwe ii vamwe haivabate yabatewo isusu pane imwe ichauya ichabatewo vamwe saka kana zvichidaro izvozvozvo ndinovangokumbira vakateerera kuti dai tanzwa mwoyo wokunzwirana tsitsi.